Opposite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kuparurwa kwehurongwa hwekutsvaga rutsigiro kuchaenderera mberi muBulawayo nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Sangano reElection Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Yakazivisa nezuro usiku kuti vashandi vehurumende vose vachangwedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvemari dzavanotambira dziri mumadhora emunyika ichidzoserwa shure kubva kutanga kwemwedzi wandira gore rino. Vashandi vakanzi vapiwewo mari yekuAmerica inoita zana remadhora ichichinjwa kubva pamihoro yavo yemadhora emunyika kubva kutanga kwemwedzi unouya wakurume iyo inenge ichiiswa pamusoro pemadhora 95 emari yokubatsirikana munguva yeCOVID-19 iyo vanopiwa iri mumadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzokufambisa. Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotambira nemufaro dano iri sezvo hurumende yazvozviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica.
Kuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica nokuti ndo zvatovapo muikonomi nokuti zvinhu zvose zvakungotengeswa nemaus dollars uye isu hedu hazvina kunge zviri zvinhu zvotingati zvakanyanya kunaka asi chibva ichocho chokuti taakutenderana kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari inotenga iwe inova mari inenge iri muus dollars chiga chatinoda kugamuchira titarisa kuti kutanga tinoda kuti tidzoke pepataiva ari muna 2018
asi kaiva Dzatsunga tiri kuona kuti mihoro yanzi ichawedzerwa mari nemari yemunyika iyi yekubatsirika ndeiri kunzi ichaiswa $100 yekuAmerica pamusoro zvichireva kuti kana iri mari yekubatsirika imari inogona kutorerwa mushandi chero nguva
hongu asi isu mabvisiro enu ingagona kutorerwa shandi ndeyecovid iyo 100 iyo haichabviri kuti vaibvise pamutemo nokuti inotova bhenefiti yomushandi yaapuwa. Covid inogona kubviswa hayo nokuti inenge yakaringana nechirwere kana chirwere chapera inogona kubva kusina chirwere chia asi ndinongoona sokuti ari zvino tinofanira kungozvitambira kuti takunopindawo mubhengi tichitorawo mari ino yokuti tikabuda imomo tinogona kunotonga grocery gate $50 totopedzawo mwedzi. Hazvina zvazvo kunyatsokunaka sezvandataura pekutanga ino rinongova danho ratinotarisira kuti nokutekaira kwenguva tichakwanisa kuzoaawo mari iyoyo
Saka munoona here nhengo dzenyu dzinoyeva shandi hurumende dzichitambira mari idzodzi?
Iko zvino sedanho rangotaura mambo anu, tisati zvedu tanyatsokudzokera kuunga kwedu kuti tione kuti vanhu vangazviita sei, asi ndinoona sokuti vashandi vanogona kumbotambira kwaikuzvimbo, asi tarisiro yekuti zvinhu zvinoramba zvichii.
Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kumuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kutya hondo iri kuitwa nevarairidzi, vachiti hapana nhaurirano dzakaitwa nehurumende nevarairidzi pamusoro penyaya iyi.
Hurumende inoti yawedzera vashandi zvikuru sei varairidzi mari dzavanotambira. Yabudisa gwaro, asi gwaro iri hariratidzi kuti varairidzi vawedzerwa mari.
Saka munoti chaitwa nehurumende apa chii nai Dr. Joe?
Chaita hurumende ndechokuti pamari dziri kutambirwa navarairidzi pari zvino dziri pa19,000, inoti ichatora mari yakaenzana neUS 100 yatinofunga kuti iri around 12,000. Saka tikabvisa 12,000 mu19,000, zvinoreva kuti tinenge tasara nemari shoma shoma. Pamari iyoyo inenge yasara ndopavanoti vanozopa an increment ye20%. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti mari hapana zvakajeka zvatingaona sekuti zvaitika nezviri kutaurwa nehurumende izvi. Hazvisviki padyo nemari inodiwa navarairidzi, mari iyo inoita 540. Chimwe chaitwa nehurumende inoti ichazova nekuwedzera mari varairidzi kuti vave nemusiyano mumagiredhi mavanga vari, asi hazvizivi kuyamwe kuti vanenge vachiwedzerwa sei.
Manga muchida kuti dene hurumende yaita sei?
Zvanga zviri nani kana mari iyoyo yanga yaiswa in US dollars, yatinoziva kuti hainyanyisi kurohwa neinflation.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Chikurukuru chatinoda kutaridza ndechokuti hapana chinoratidza kuti hurumende inoda kuti varairidzi vadzokere kumabasa nokukurumidza, nokuti hapana mari yatingati yechimbi chimbi serescue package yekuti varairidzi vawanewo chouviri kuti vanangewo kumabasa kwavo nokubhadhara kuvandudza mari dzevanavo vechikoro. Zvakangoomera murairidzi, murairidzi arengoita nzvira pamuviri, tsvimbo yaro vadapi, hationi zvichipa kuti murairidzi akwanise kunge achienda kuchikoro. Uye zvekare zvinongotaridza kuti hurumende ine humbimbi ndoga, hapana nhaurirano dzaitwa, asi kuti hurumende ndiyo yangopa ofa iyi. Of course yapa ofa ichida hondo yamutsa navarairidzi yeincapacitation.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Bato Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti urongwa hwekuparura kutsvaga rutsigiro hwesarudzo dzemaby-election uho hunotarisirwa kuitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa muBulawayo huri kuenderera mberi zvisinei nokusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri pachirongwa chimwe chete ichi muGweru nemusi weSvondo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutariri webato reCCC mudunhu reBulawayo vaSwitha Njirodza vakaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huchaenderera mberi zvisinei nekwavakati kutyisidzirwa nemapurisa.
Hurumende yavamunangagwa haina kumbochinja. Vanoratidza kuti vanhu vainyepa kuti havachapamhe zvaiitwa navamugabe. Zvinongoratidza kuti ndo vamwe chete, hapana chachinja. Pari zvino muno muBulawayo takatotyidzirwa tikanzi tisapinde murodhi. Vanhu vedu vari kukokwa mumahofisi emapurisa vachitaura kunzi tinokusungai. saka hatisi kufara nazvo kuchikorwa kwekodzero dzedu isusu sebato rakazvimirira rematongero enyika.
Pamvunzo wekuti chii chiri kuitwa nebato ravo kuti urongwa hwavo husazovhiringidzwa, vakati havangafugure hapwa. Zvichakadaro, daro ramajistrate muguta reGweru nezuro rakaregedza vatsigiro vashanu vakasungwa mushure mekunge nhengo dzebato reCCC dzakatenderera muguta iri nemusi wesvondo senzira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielection dzichaitwa mwedzi unouya. Saachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaJosiah Makombe vakaudza Studio 7 kuti dare rakasunungura vashanu ava richiti havana mhosva yavakapara, asi imwe nhengo yechitanhatu yakanzi ibhadhare faindi.
Dare raona kuti nyaya iyi haina musoro ndokubva varasa nyaya idzi pasina kupinda mudare. Tinongogara takataura kuti mapurisa anosunga vatsigiri vavachamisa nokuda kwokuti vanenge vatumwa asi mhosva panenge vasina. So tinofara kuti dare raona kuti hapana nyaya ndokubva varasa nyaya idzi. Mumwe vatumwa ava Brian Marape nezuro akabhadhariswa faindi yemadhora 2000 emuZimbabwe, asi vamwe vese vadischargewa zvavo pasina mari yabhadhakwa.
Taedza kunzwa kubva kugweta rainge rakamirira vatanhatu ava vaReginald Chidawanyika, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Vaitai marombedza nemumwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vakave nhengo yebato reMDC parakatanga kuvambwa mugore ra1999. Vamarombedza vanogara kuNorth Carolina kuAmerica vachitsigira bato reCCC vakaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemaonero ekuti bato reZANU-PF ishiri nemuririro wayo usingashanduke, vachiti kusungwa kwevatsigiri veCCC inzira yekushungurudza vemapato anopikisa izvo vanoti zvinogara zvichiitwa nebato iri.
Chichange chatapiwa ndechekuti tave kufana kurongeka isu pachedu kuti tizive kuti simba rekuti tikwanise kukunda nekurwisa utongi uhu hwehutanyiriri hunoshandiswa mastate apparatus kuti vambunyikidze nekutadzisa mapoka anopikisa kuti vaite zvirongwa zvavo zvekutsvaga utsigiri tichienda kumabielections ivayo hufambe zvakanaka, nekuti zvinhu zvavagara vachiita taakuziva hunhu hwavo.
Asi vaGoodson Nguni avo vanove mukuru wesangano reFederation of Non-Governmental Organizations varivo nhengo yeZANU-PF vakaudza Studio 7 kuti vemapato anopikisa kusanganisira reCCC vanogara vachinyepera hurumende yeZANU-PF senzira yekuisvibisa.
MDC bato rakafoma kuti ribvise ZANU-PF pamatongerwo enyika. Saka kutaramba chipuwa mari nevarungu, vanofanira kupota varungu vapota vachifunga kuti chamisa chete chete yakubvisa ZANU-PF manje. Panzi vasungwa varegezwa, vasungwa varegezwa. Ndezvekunyepa zvese izvezvi. Mapurisa vakakudeedza kuti uya kuno tipa nyaya yatiri kutaura newe. Hazvirevi kuti wamusungwa ka, unogona kunge wakabirwa zvinhu. Mapurisa ari kuti wazoona kuti ndezvako here zvinhu izvi. Hazvirevi kuti wasungwa iwa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzemunyika dzichagara dzichiunza mutauro kana vemapato anopikisa vachionekwa sevanoshungurudzwa kana kuvhiringidzwa pakutsvaga rutsigiro pachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano reElection Resource Center ERC rinoti harisi kufara kuona kuti vanhu havasi kuedza kunyoresa kuvhota nouwandu hwavo. Mukuru webasa muERC vaSimon Bobo Sibunu vanoti vanhukadzi vanoratidza kusava nehanya zvikuru nenyaya dzine chekuita nezvematongero enyika, vachiti mune dzimwe nzvimbo panoshayikwa vanhu vanosvika gumi vanouya kuzonyoresa kuvhota. VaBobo Sibunu vati zvinokosha zvikuru kuti vanhu vazhinji vanyorese kuvhota kuitira kuti zvinobuda musarudzo zviratidze zvido zveveruzhinji rwevanhu munyika. Vati zvaiva nani kana masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission aita mushandira pamwe nemamwe masangano kuti vanhu vadzidziswe nekukurudzirwa kubuda mudzimba vachinonyoresa kuvhota.
Ndofunga kusvika pari zvino chatipitasa ndechekuti uwandu hwevanhu vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvhota tanga chitarisiro kuti uwandu hwu unogona kunge hwakati kwirirei, asi tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kutosvika kana vangasvike gumi kana vatingati vanhu umwe chavo pazuva. Saka mune dzimwe nzvimbo totoona kuti uwandu hushoma shoma chaizvo. Saka ndozvekutibata pakuti saka kana vanhu vachinge vataradza kutora mukana kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota zvazvinoreva ndezve kuti tichazenge tine votasiro kana gwaro revanyori rinenge risina vanhu vose vanofanira kunge varimo kana kuti pachazoita chipatapata pekupedzisira kuti vanhu vazenge vachinonyoresa kuvhota zvinova zvinozove nedambudziko zvekare kana vanhu vakazowandisa kumazuva ekupedzisira saka nderimwe redambudziko ratiri kutoona iroro kuti taakutotanga kufunga kuti nechekumberi uko tichazoona chipatapata chinenge chaakuzoitika richazove dambudziko kukomishen nekune vanenge vachiita basa rekunyoresa vavhoti
sokuona kwenyu chii chinokonzera kuti vanhu vasamhanya vavakanouwandu hwavo kuinda kunonyoresa
zvatiri kuona ndofunga matambudziko nazvipingaidzo zvekusanganirwa nazvo zvevanhu nevanhu zvakati wandei tirikutanga tiri kutarisa kuti vanhu havana zvitupa zvinodiwa kuti vange vachikwanisa kunyoresa vazhinji vacho kunyanya vese kana tikatarisa vese vechidiki vazvitupa zvavo tikatarisa makore maviri waya atanga ararama yatanga tiri mucovid kureva kuti zvitupa hazvina kunge zvichipiwa kuvanhu tichizodzokera zvekare kumashure zvitupa zvanga zvagara radambudziko munyika yedu zvanga zvimonzi kana wakunyonyora grade 7 dzimwe nguva kana wakunonyora form 4 dzimwe nguva ndopa unokwanisa kunge uchiwana chitupa ichocho asi tochiona isusu kuti vanhu vamwe vakawanda nevamwe vasiri muzvikoro nevamwe vakarasa nevamwe vasiri musistimu yekudzidzai vanogona kunge vachidawo zvitupa izvozvo saka havana rimwe dambudziko ratirikusangana naro tochiona zvekare kudzidziswa kwevanhu dzidzo yezvenemaringe nekurejista kuvhota kunyoresa ikoko toona kuti dzidziso iyoyo ishoma kurudziro zvekare toona kuti iri kuitwa nemaorganizations angaite mashoma saka nekuda kwaizvozvo zvinoreva izvo kuti haisi nyika yese hadzisi nzvimbo dzese dziri kunge dzichiziva zvinenge zvichiitika unototi ukatofamba kana muguta reHarare chaimo unotobvunzwa kunzi ko zviri kuitirwa kupi asi muri muguta mabva urongwa hwacho saka utoona kutoti kana uchizenge waenda kumaruoko rinozove dambudziko tichizotarisa zvekare mamiriro ekunze panguva inei kuri kunaya zvakasimba kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kukwanisa kufamba vamwe vari muminda havane zvavanenge vachimhanyisana nazvo saka toona kuti matambudziko ese iwayo matambudziko ari kusanganirwa nawo nevanhu akuda kunyoresa kuvhota
pano vamunoshora here
ndinofunga kuti taifanira kuti tiite muonera pamwe chete asi muonera pamwe chete unoitwa kana tichinge tese tichideedzwa tichigara panzvimbo imwe chete kuti tirangane kuti zvii zvinoda kuitwa nenguva yakaita sei ndiana angapinda tikaita muonera pamwe chete neivose vatinofanira kunge tichifamba navo pamwe chete saka kuona kuti vemapato emazvidzoso matongerwo enyika vekomishen inoita zvesarudzo maorganizations anozvimiitirira oga nenharaunda dzacho dziri kuendwa vanhu havanofanira kuita muonera pamwe chete asi kana zvinhu izvi zvichinge zvisina kuitwa semafambisiro ataita tiro kuti zvinge zvichiitwa tinoona tichiita dambudziko rekupedzisira vanhu vachibuda vari vashoma kuti vaende vachinonyoresa kuvhota
Election Resource Center pane zvairi kuita here kusimudzira uwandu hwevanhu vanonyoresa kunovhota
panguva inei ndofunga takaroncha yatingati campaign get out to vote get out to register to vote and then get out to vote chirongwa chitagara tanga tiinacho kubva nechekare ndofunga vari kunge vachitarisa even pasocial media yedu vanoona kuti tanga tiine registration drive kana kuti kampeni yatanga tiinayo hatina kumira kampeni iyoyo nekuti tiri kuona kuti vanhu maregistration centers iwayo aiswa yaenda kuvanhu asi dzimwe nedzenguva mumwe vanenge vari nechikure saka tichiri kusapota zvekare neyatingati tatoservice kana kuvatakura nemabhasi aya tinovaisa padhuze tichivabatsira zvekare nekukomishina kusainirwa maafidavhiti emaproof of residence nokuti vaona kuti nderimwe redambudziko ravarikusangana naro saka tiri kushanda zvekare nemagweta vari kusaina mapepa iwayo vachizenge vachiita kuti vanhu vange vachiwana maproof of residence saka ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuita zvekare kuti tirerutse mutoro wevanhu kuti vange vachisvika kumaregistration center
avo vange vari mukuru webasa muelection resource center vaSimon Bobosibunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 5367 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nemazana manomwe ane makumi mana
230,740. Kusika apa kupera kwezuwa nezuro, vanu wabaye wanombaye kutanga yuko dzivirira chirwere che COVID-19, wakange vave mamilioni mana ane zuru mazana maviri, ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu, zvine mazana mashanu ane gumi nevana, 4,296,514. Vabaye wanomba dzose mbiri vave mamilioni matatu, ane zuru mazana matatu, ane makumi maviri nezvitanhatu, zvine mazana masere ane gumi nevapfumbamwe 3,326,819. Ukuwo vabaiwa nomba yechitatu vave zvuru makumi manomwe nechimwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu 71,095. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamwe makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Jombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mahofisi ebazi rinoona nezveutano muSouth Africa ari pamusina anoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotsvaga kurapwa, zvikuru vanhukadzi vanoda kubatsirwa, zvave kuremedza kurapwa kwezvizvarwa zveSouth Africa mudunhu iri. Izvi zvakabuda mumusangano wakaitwa nemusi wechishanu pakati pevanoona nezveutano muSouth Africa nevamwe vavo vekuZimbabwe. Munewsday makare zvihuru nezvihuru zvevanorwara negomarara zvakasara zvisina rubatsiro mushure mekufa kwemichina mitatu kana kuti radiotherapy machines yakafa pachipatara chepari renyatwa muHarare. Zvinonzi michina iyi yave nemazuva gumi nemasere isingashandi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanoti zvakataurwa naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguria zvokuti Zimbabwe haina mari yekunze yakakwana kuti Zimbabwe ishandise dhora rekuAmerica ndezvemanyepo, vachiti Zimbabwe ine mari inogona kuti ishandise dhora rekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mese munoterera Studio 7 ine ndiri kufara chaizvo, ndiri kunozva ngumwe nezirutenga taakufara nekuti taakukwanisa kubhadharira zvivana chikoro nekuda kweindastiri itsva yakavhurwa, taakutengesa mapfuura akaisa zvidonje yatovautodyiwa tichatoindi kumunda, taakutogara mumupfuura tichitora zvenu mapfuura chinotengesa tichiita mari. Ameno donje tatova kutombosiya zvedu mhero tichazoitwa sei daka mapfuura apera. Ameno atichadzokera kunoridira mushonga ndizivi hangu.
Ndinoda kubatsira murume uyo unoti ZANU-PF ichahwina. Mwana wamai ndofungawo karasibu ruzhinji kweZimbabwe kunochema, iwo unongochiopozana noruzhinji kweZimbabwe. Vanhu ava vakanguva vaba kudhara vanoguta isi tinofane nzara, iwo unoti ZANU-PF ZANU-PF. Mwana wamai ndofunga ucharohwa nemboma isingagoni yausingakwanisi kuvhika inobva kuna mwana. Usataura uchidaro izvi.
Ndinokukwazisai vashamara veStudio 7 nohwando hwenyu mese. Zita ndinoitwa Chuma Geini. Handifungi kuti kudiaspora kuine munhu akakwana chaiko ane pfungwa dzinokwana kuita 5 anosapota ZANU-PF, nokuti kana uine pfungwa dzakakwana uri kudiaspora still uchisapota ZANU-PF kureva kuti pfungwa dzako hadzisati dzichinyatsokuita zvakanakana, unotsvage kudiaspora. Ivaka munyika mako imomo kuwanditi makanaka zvinhu zvese zvakaendeka mosi uri kutsvagei kunze. Ndiri kuda kuzama kukorekta baba vari kuti pamberi naEDED ari kugadzirisa zvinhu muZimbabwe popasina chana chinhu chiri kunaka. Vana vake munhu vari kudzidza kupi izvi kutaura kune zvezvi? Maticha ari kuchema achitiwo haasi kuwana muhoro wavo nekuda kwekuoma kwezvinhu muZimbabwe. Vanhu vari kusungwa zvisina tsarukana muZimbabwe nekuda kwekuti vanhu vaneta neZANU-PF vari kuda chenji munyika. Asinonzwa mumwe munhu achitaura kuti pamberi neZANU-PF dhakwa njere ikoko ma unotitsamwisa imi.
Rega tizvitsewo meseji iyi kune vamwe vedu anova macitizens emuzimbabwe mazanu pf right varume musanyanya kuzviratidza kuti muri kunyanya kupererwa zvakanyanyisa kana naivo president vamunangagwa ngavakuinstructei vamugone kuziva zvamunoita vanhu vezanu pf masupporters ezanu pf hamugoni kana kuti hamuna simba uyezve hazvina zvazvinobatsira kuti mumhanye kana kuti mufostere maticha ari pastrike kuti indai kubasa imi hamuna kana chenyu imimi munongova vanhu vakafanana nevamwe vanhu munotova vabereki siyanai nazvo iri ibasa regavhumendi uyezve maticha vashandi vegavhumendi havasi vashandi venyu ndozvamunofanira kuziva izvozvo zvoga ndozvinogona kutiratidza kuti hamuna zvamunoziva ndozvimwe zvinogona kukonzera kuti titoti hedu ngaapinde hake mukomana because strategy yamunopinda nayo haishandi ticha mushandi wegavhumendi imi munoda kupinda munopinda papi siyai gavhumendi zvamungatoita imi kutokurudzira gavhumendi kutoti ngaite basa nemwazvo kuitira kuti vana vedu tose imi mazanu pf nevamwe vose macitizens ose vana vedu vagonopinda kuchikoro zvoga
hamusoi vashamarari vestudio 7 vanotipa nhau kwadzo ini ndiri kutaura pamusoro pematicha hurumende iri kufungei nematicha vana havasi kudzidza yafundraising here yekuti vana vakapinda muzvikoro vokolekta mari dzemafizi maticha asingauye yekamakuti pamberi apo covid-19 lockdown chokwadi muchiri kuda kuti vana vadzidze here zvikoro hurumende ipai maticha mari muri kuti vanorarama sei chokwadi chiri pachena chamunoona chamunoziva ipai maticha mari muri kushungurudza isu vabereki kunyanyanyanya muri kushungurudza vana kutadzisa vana kuti vana vadzidze hamugutsikane sei nemari hamuna tsitsi sei nevana gadzirisai ipapo hurumende ngaigadzirise ipapo hakuna mumwe munhu anogadzirisa imimi hurumende ndeiri kufanira kunge ichigadzirisa ipapo
hongu vakuru vanoti mbwa dzisvinurirana asi mbwananawo dzisati dzasvinura kuona kuti zanu pf yaondonga nyika dzononga dzichatosvinurawo zvazvi more than 1 million macitizens anotiza nhamo kuzimbabwe achiendanana botswana south africa kunotsvaga kushanda kwaiye kuno kusouth africa macitizens takazarisa tiri kushanda mumapurazi evarungu vatakadzinga avowo vanoti rodhi dziri kugadzirwa kana kuti vamunangagwa varambe vari panyanga avowo vanhu vanisingazivi zvavanotaura nekuti kutotiza munyika mavo handiti mavanzwa vachitaura tiri kupretoria kutiza munyika yavo vachitiza nhamo vachinotsvaka basa kune imwe nyika sakadii nyika yenyu yakanaka rodhi dzichigadzirwa maizotiza here muchienda kune dzimwe nyika tisataurai mashoko anobhowa kana kunyangadza vamwe vedu nyika yezivo kuyaura hapana chakanaka muzimbabwe hakuna mabasa rodhi dzacho dzinogadzirwa mumakore mangani south africa yakatora npeni dzitatora rodhi dzavo dzakanaka dzekuzimbabwe dzini dzamupa mberi yekuti rodhi dziri kugadzirwa kubva rine dzichigadzirwa 43 years rodhi dzichigadzirwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika vateereri tinokumbira kuti pamunorekodha maaudhio enyu mutaure nemazwi ari pamusoro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana bato recitizens coalition for change rinoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro huchaenderera mberi mubhulawayo nemutungamiri webato iri vanelson chamisa sangano reelection resource center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.